ZDC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 kukadzi 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva kumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano pakati penyika dzomubatanidzwa weEurope kana kuti European Union nenyika dziri nhengo dzesangano reAfrican Union unotanga nhasi China muguta reBrussels muBelgium. Zvimwe zvichakurukurwa mumusangano uyu zvinosanganisa kudzvara mari kana kuti investments pakati penyika dzeEurope nedzeAfrica muchirongwa chinonzi Global Gateway Plan. Zvimwe zvichakurukurwa zvinosanganisa kuwanikwa kwemishonga yenhomba uye mamiriro ekunze, kuwanikwa kwemari nekutsigira mabhizimisi akazvimirira. Kumusangano uyu Zimbabwe yakamirirwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechikwata chavo. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti haioni vaMnangagwa vachibudirira kuwana zvavanoda kubva kumusangano uyu sezvo pagara paine kumwe kusawirirana pakati penyika idzi neZimbabwe. Tabata vanodzidzisa zvemabhizimisi paDivry University muzvinafundo Elliot Masocha kuti vatiudze zvizhinji.
Misangano yakadai inogona kuva nezvainounza zvichienderana nokuti vanenge vachitonga nenzira inenge ichipupurirwawo here neAfrica Union iyoyo. Kana dziri dzimwe nyika dzine utongo kunenge husina kujeka, Africa Union inenge ichingoti muri kutambisa nyinguva dzenye kuuya kuno. Asi nyika dzinenge dzichinzi dzine utongo hwakanaka, zvinoitika ndezvokuti pavanosongana paya ruzhinji rwacho vanenge vachisanganisira yatinoti foreign direct investment yamabhizimusi, vanhu vane mari vomunyika kunana European Union kunana Europe uko ndivo vanenge vachiuya nehurumende dzavo kuzosongana navatungamiriri navakuru vakuru vomuAfrica vachida kuona kujeka koutongi hwomunyika kuti kana vakaunza mari dzavo imomo mabhizinesi avo imomo kuzoinvesta imomo vachawana chavuviri here, vachawana muino utongi kwejechetere munyika dzakaita saidzodzo. Saka zvinouviri zvimwe zvokuti tinongoinda isu takagara takabudzwa nechekare kuti utongo hwenyu hakuna kumira zvakanaka kungotambisawo mari.
Kana takatarisa Zimbabwe zvayakaita neEuropean Union zvinoita sokumboita sokunetsana pamusoro penyaya dzamataura dzekutongo hwechekerere, munofunga kuti Zimbabwe yakokwa pachayo here kana kuti yangoendavo seimwe yenyika dziri muAfrica Union?
Tinoona sokuti Zimbabwe yangoendavo zvayo senyika dziri muAfrica Union isina kunge yakokwa, nokuti utongo hweZimbabwe hunozikamwa kushoropodzwa kwahwo pahunoshoropodzwa nyika dzokuEuropean Union uko. Saka ndofunga kuti vangoendavo kungondozamawo kutsvaga ukama pamwe nokungovandavo seri kwavamwe kuti tauyavo nokuAfrica pamwe vasina kuyatsokunzi vuyai titaurirane, nokuti utongo hweZimbabwe hunenge hwakaongororwa hukatomboiswa masanction mahuri hwakatarisiswa nomazvo kuti magadzirisa here pakati nopakati nopakati kuti tichizokwanisa kugara pasi tichitaurira. Saka vangonongo vaende kunodembetera president wari kukutai watavu ya avu isi nyako misika tuonya kwa msina kutidana asitavu ya avu pamukuno chema chema amen
izo nyika zoku European Union izi munuona sekuti zinga ita kuchi ma sanctions avere munuona wachichinja moyo banya yae
andi wani wachichinja moyo nukuti ushamari wavu ne nyika ya kaita sa Amerika ya katika ma sanctions achu wakakura chaezu kudarika ushamari wavu ni Zimbabwe saka kuti vaite sunadu ina Amerika vagoti kibisa ya masangchena wadwone chiti kaisosu nukuti msa wira wavu Amerika aluguru kuti aywa mkuma esati ya kwana ya kubisa masangchena saka European Union yose na ucha mwari kwa kwa kumba cha hizu varinga wajingotu aywa atzati ya wuna kuchinja kwa tika kibisa masangchena ziwayo
munofunga kuti chii chingau ya na president Mnangagwa ku Zimbabwe
pamwe ungangovu ya vune zimo zisho mazo ku zama promise eno chivi mbiso so mgovi mbiso wa doi pamwe zavanga mgovi ya nazo aspasi na chino zote vila chivi mbiso ichocho nukuti pamwe vavani kwa chitaura na wiko kwa pamwe wano kwenyara ukuti mkuru wedu wa mkuru uku Zimbabwe wavu ya zino atinga ngote atidi wano kuna wangewana mara mbilo ichikuru ukuti tichazo ya toda chivi mbiso zaka wanda takazi ndone timwe nyika zakambo uya ku Zimbabwe vana president wacho na makambo uya vukuna na China uko wakatisia zeta sakati vukuna na Russia foreign minister kambo uya panungosia ziri ziwi mpo saka ndudu wana sakuti president wacha zoka ni ziwi mpo zinenge sika zowe ne kui nama duka hawa pasusia zosa hati sikuwa ziwi mpo izosu ichingu wanzira ya kutu ayo wachimbo katisa ya utongo kwekwa takati mkatisa pakati tigoso sachiwi mpo chia
abo wange wari vanoti zisaje mabizimisi Padifra University muzina fundo Elliot Masocha wari parunare ku Ohio ne Studio 7 asi sachi garo webato reza NPF mudunu re North America va registrarumbira va uza Studio 7 kuti va Mnangagwa vanofanirwa kutendwa pamusoro pebasa guru ravari kuita mukumutsidzira upfumi hweZimbabwe.
WeZimbabwe comrade Idi Mnangagwa vadamwa ku European Union ku Brussels kuti vazo participate kuma bilateral talk ariko vakamirira nyika yaweZimbabwe. Comrade Idi Mnangagwa vakapinda pavakapinda as a president of the country vachiparidza chirongwa chokuti Zimbabwe is open for business. Ndo zvaita kuti nyika yedu ive pairi economically. European Union yatozoona kuti regai ti recognize Zimbabwe nemukuru wayo comrade Idi Mnangagwa tichivachingamidza kuno ku European Union ku Brussels kwavadamwa vasvika ikoko comrade Idi Mnangagwa vane delegation yavo yekumuyabva kumusha kuZimbabwe vachange variko for some days vachigadzirisa economy yeZimbabwe ndo chirongwa chavafambira havana kuzviinvaita asi vainvaitiwa hakuna mukuru wenyika unozviinvaita kune imwe nyika vakuru venyika vanoinvaitiwa ndo zvaitika kuna comrade Idi Mnangagwa kumufambiro wavaita kuenda kuBrussels ikoko kwavachagadzirisa nyaya dzeekonomi yeZimbabwe.
Sekuona kwenyu vacharumbira ikonomi yeZimbabwe yakamira sei?
Ikonomi yedu munyika medu meZimbabwe iri kusumukira naizvozvo tinoona isu tichiti avo vechamisa chete chete ava aiwa ngavarambe vachiita chete chete yavo vachishora asi isu aiwa hatidzosi svimbo nokuti gudo rakabata kumeso ticharamba tichirova ikonomi iyoyo yatonaka tinozvitenda zvikuru.
Munofunga vaMnangagwa vachadzoka kubva kuBrussels vakabatei?
Ndikuexpecta marizauti ari very positive kubva kuBrussels kwaenda mukuru wenyika yedu comrade Idi Mnangagwa. Naizvozvo tinoti murambwi musachevuka rambai muchifamba tinoti enjoy your stay in Brussels ivai nokugara kwakanaka ikoko kuBrussels kusvika madzoka kumusha.
Avo vange vari sachigaro vebato rezanu PF mudunhu reNorth America varegistrarumbira vari parunhare neStudio 7 kuCanada. Nezuro bato idzva richangoumbwa reCitizens Coalition for Change rinotungamirwa navaNelson Chamisa rakaudza vatori venhau kuti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. CCC inoti haina chivimbo nezviri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi, vanoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan Magone, vati ongororo yavo yegwaro revavhoti rakashandiswa muna 2018 neriripo pari zvino inoratidza kuti kune vanhu vari kunzi vakachinja kwekuvhotera vakawandisa asi vasina kuchinja kwavanogara. VaMagone vatiwo kune nzvimbo dzakashandirwa nzvimbo dzekuvhotera izvo zvisina kuziviswa veruzhinji sezvinodiwa nemutemo.
Tikuona kuti zvipi kune vanhu vakawanda vakatransferwa kubva kumapolling stations nemaconstituencies avanga vari muna 2018 vachiiswa kune mamwe. Zvinondobvunza mbudza kuti sei zvichiitika zvakadaizvo. Hongu zvino it's normal kuti munhu kana achinge achinja nzvimbo yake kwaanogara angangoda kuti zvarega ndikovhotera ndaapa ndiri padhuze. Izvo zviri pamutemo izvozvo. Asi kana wava kuzoona fanika nyaya yekukwekwe kwekwekwe central kukuti kwakatransferwa ne 600 kubva mumbizo iri panext door kuchienda mukoko central. Tochizoongorora zvakare kuti vanhu vachona vakatransfera ava vakupa nzvimbo yavakapa vapo here? Tiri kuona kuti havapo, vachiri kwavakabva kwavo. Saka zvizvo izvi zviri kunze kwomutemo izvozvo. Tobva ipapo pane nyaya yekuglenview south nekuglenora. Tiri kuona zvakare kune vanhu vakazhinji vakatransfera kuenda muglenora 2000. Pa 2000 ipapapa tine vatinotoziva chaivo vatanyasa kuongorora kuti uyu haasati achinja adresi yake.
VaMagone vatiwo bato ravo rinoda kuti Zimbabwe Electoral Commission SEC igadzirise gwaro revavhoti zvinogutsa mapato ese zvematongerwo enyika sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika sezvinodiwa nemitemo yenyika.
Asi tiri kuti tiriuda kupa ZEC mukana kuti vagadzirise chinhu isi. By election iri kuyai ngatiione uri mukana wokuti tigeze tsvina dziri ipapa so that patinozopinda muna 2023 munhu wese anenge ariko tinenge taakutarisira kuti izvozvi outcome yachona haina anozopokana nayo.
VaMagone vatiwo vari kushamiswa nedanho rakatorwa nezeki rekufamba richinyorisa veruzhinji mugwaro revavhoti isina kubatana nehofisi yamabharani mukuru wenyika kuitira kuti vasina zvitupa vawaniswe. Bato iri rati iyi nzira iri kushandiswa nebato rezanupf mukubira sarudzo sezvo vamwe vanofanirwa kuvhota vasina zvitupa izvo zviri kunetsa kuwana munyika.
Susu takanga tapuwa promise nezeki yekuti vachange vachishanda ivo nevanhu vekuaregistra general panyaya dzezvitupa kutoto ukapedza kupuwa chitupa chako panapa ubva waenda pane rimwe disk ubva waregistra. Izvezvo hazvina kuitika. Inii ndikataura nasecretary wehome affairs vanhepera kuti kuchiko chamaa kuita zvikanzaiyo vezeki vaita mbimbindoka apo. Isusu gadziriro yedu yezvitupa iri muna April.
Asi mutauriri wezek amai Letitia Kazembe vati havana chikonzero chekubirira sarudzo sezvo ZEC riri sangano rakasununguka risina bato rezvematongerwo enyika rarinotsigira.
Why would you rig my election? We're not rigging any election being shown. Why should we do that? Do we get from that? We don't have no aim to rig out anybody or to favor any political party. We are out there to ensure that there are free and fair elections, support any party. We are a neutral.
Ngabiri dzire isarudzo. Hatisi kubirira sarudzo. Tinowane ipazviri. Hatina chinangwa chokubiridzira sarudzo kana kubiridzira rimwe bato. Tiriko kuona kuti paitwa sarudzo dzejekerere. Hatina bato ratinotsigira isu. Takasununguka.
Vakafanobata chigaro chemutauriri wemutungamiri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostello Siziva vatiwo vari kuzoshandisa sarudzo dzemabi elections senzira yekuona kuti ZEC inogona kuita sarudzo dzakachena here kana kwete.
Election rino tinorishandisa kwese inonzi side meal kuchirungu kuti titeste capacity as Zimbabwe Electoral Commission kuita my elections asina mirijonga kuita my elections asiri contested munyika muno ndosaka tataura nyaya voters roll tataura nyaya level playing field tataura nyaya ye transmission ema results because kwa tukienda uko tukuno testa capacity ye zeki but tabva ikoko tukuno testa yedu capacity ye kudila nenyaya dzakasiyana dzakafana nenyaya yekuti tisha deploy ma agents nyika yese tisha deploy ma observers nyika yese tinenge tine vanhu kwese kuti prove toita on parallel voter tabulation process kuti radzi vanhu vezimbabwe kuti tiri ready kunoforma next government nenyaya yatinoti nechirungu election preparedness
mugwaro rayo kune veruzhinji zeki noti nobvumidzwa nemitemo kuchinja nzvimbo dzekuvhotera zeki notiwo harisi basa rayo rekuona kuti munhu anogara panzvimbo yaanyoresa here kana kuti kwete sezvo ichitarisa zvinenge zviri pamagwaro anenge auya nemunhu kuzonyoresa kuvhota zeki notiwo kana gwaro revavhoti richakavhurwa kudai zvakawanda zvinogonawo kuchinjwa asi inoti hachisi chokwadi kuti iri kuchinja miganhu yematunhu urongwa hwekunyoresa kuvhota hunotarisirwa kuenderera mberi munzvimbo dzese munyika uye zeki ichashandisa zviri mugwaro rayo muna nyamavhuvhu mukuona kuti matunhu achange akamira sei musarudzo dzichaitwa gore rinouya ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
Bato rinopikisa reMDCT rinotongamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri kuparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro muguda reBulawayo nemusi wemugovera pamberi pesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna Kurume. VaMonzora vari kutarisirwa kutaura pamusangano uyu. Izvi zvinotevera kuparurwa kwehumwe urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwakadai hwakaitwa nebato iri mumusha weHighfields muHarare svondo rapera uko vanhu vanonzi veMDCT vanodarika zviuru zvishanu vakaungana kunyange hazvo vamwe vachiti urongwa uhu hahuna kubudirira. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube vanoti urongwa hwekutsvaga rutsigiro urwu vacharuitira muPelandaba Hall vachiti vasarudza kuitira muchivakwa ichi nekuti vanoziva kuti vanhu vashoma vanobuda musarudzo dzeby election uyewo senzira yokuzvidzivirira kubva kumhirishonga yezvematongerwo enyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu mutungamiriri webato redu reMDCT vaDouglas Monzora vanenge vari kuBulawayo nemusi wemugovera kuparura zviri pamutemo campaign yedu yemabai elections iyo iyi. Chaziva kuti nzvimbo nenzvimbo ine zvinhu zvayo zvainenge ichichema nazvo saka kuBulawayo uko kune zvinhu zviri kuchema nevana veZimbabwe vanoda kuziva kuti bato redu rakamira papi maringe nezvinhu izvozvo saka mutungamiriro wetu anenge ariko ikoko kuBulawayo nemusi wemugovera.
Tinoona kuti musangano uyu muri kuitira muhall asi musangano wapera wekuHarare makaitira munhandare kana muground. Sei masarudza kuitira muhall inogona kutakura vanhu vashoma tichienzanisa neground kana nenhandare yepanze?
Nyaya yekuti tiri kuitira pahall haiyoyo haisi nyaya nekuti malogistics anoendera nekuti mawana nzvimbo kupi. Kakawanda kacho MTC inoitira marali ayo kuwhite city but sezvo munoziva mese by election haiwanzoite kuti vanhu vakawanda vabude kumunyaya dzematongero enyika izvi saka taona kuti hall inenge iri right and tinenge takatarisira kuti kana iri kupera ndava kuvanhu ndokune vanhu kwacho saka zvinozotirerukira panyaya dzemari uyezve kuBulawayo hakuna nyaya dzekuitira kumameetings kumaground sezvinoitika kuHarare. It's either munenge muri kuholu kana muri mustadium akaita seWhite City kana kuti Stand Square kana kuti Amphitheatre. Nzvimbo dzakaita sana Amphitheatre dzingowaniki ipapo ipapo dzinoda booking yakawanda. Zvino izvi zvinhu zvatafunga nemusi wechipiri saka tikabva tafuma tati takuenda kuBulawayo saka nzvimbo idzodzo hombe dzaisawanikwa uyezve pane consideration yekuti paholu panenge pari safe munozova kuti mazuva akapfurawa tiri vanhu vasina kuwirirana nevamwe vedu vatanga tiinavo, saka tidi kuzoita kuti kana vakafunga kutikanganisa kana kuti tikakanganiswa nanini ani zvake towanikwa tichitadza kuita musangano wedu. Ndo zvimwe zvaita kuti tiitire pahall yakavharika.
Mutauriri weMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vari parunhare kuBulawayo naJonga Kandemiri weStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana matatu ane makumi mashanu 350 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana matatu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 5,379. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru makumi maviri nemakumi matatu nezviviri zvine mazana maviri ane gumi nevatatu 232,213. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu nemakumi maviri nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi mapfumbamwe nevaviri 4,322,792. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane makumi mashanu nezvitatu zvine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 3,353,554. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi masere nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevapfumbamwe 89,659. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday America inozivisa kuti ishatarisisa sarudzo dzichaitwa muZimbabwe mwedzi unouya pamwe chete nemafambisirwo ari kuitwa gadziriro yesarudzo uye kuti mapato ari kutsvaga rutsigiro sei. America inoti sarudzo dzamaelections idzi dzinokosha mukukurudzira utongi hwejekerere. MuNewsday makare, sangano reConsumer Council of Zimbabwe rinoshora zvikuru mabhizimisi richiti ari kubatsira mukutambudzika kwevanhu, richiti makambani mazhinji ane mukana wekuwana mari yekunze vachizoitengesa pamisika mitema. Chronicle rinoti hurumende yeSouth Africa yapi kutarisisa mhirizhonga nekurwiswa kuri kuitwa munyika iyi kuabva kure, kusanganisa zvizvarwa zveZimbabwe. Sangano rinozviti Operation Judula rinonzi riri kuonesa vabva kure nhamo munyika iyi vichiedza kudzinga vabva kure kubva munyika iyi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Mangwanani pano paStudio 7 vatoranuka hwande. Muri kutaura nambuya tako kuno kuSouth Africa. Nyaya yekuti mabhodha avhurwa voti munhu ngaave nevaccine card nevaccine test. Izvozvo manje hazvishandi, ndo zvangogara zviripo zvikuruya kuti hapana chachinja. Saka nyaya iripo ndeyekuti tinoona kuti vanenge vaakushayisa chivimbo kune vanhu vaya vaya vasina kudi, vasina kubayiwa. Nekuti munhu anenge achingoti zvakafanana, chero ndakabayiwa ndinongodiwa chi, ndinongodiwa ningirikini vaccine later. Saka nyaya iripo dai vanga vati vanhu vese vakavhaksinwa vese vafambi, zvaiita chidokwa dokwa chevanhu vasina kuvhaksinwa kuti vavhaksinwewo.
Tokwasei nemufaro vashamarari veStudio 7 vana mukoma tanonoka wanti. Ndoda kutaura pamusoro peavo vanonzi vakambomiswa basa nemutungamiriri wedu vanenzi Chamisa, ndichiti ngazirege kuvadya muyo nekuti vaito vapo paitwa tsoro idzodzi dzinana Douglas Monzora. Saka vakuzviona kuti aiwa Douglas Monzora uyu angosara angova muti usina midzi. Saka vakuzama kuda kutevera futi kuti vakwane kunovhiringidza futi mwana mutsva azvarwa uyu tichiti aiwa Magona ipapo mutungamiri wedu vanoso ichamisa ndichikurudzira veruzhinji kunovhota neniwo nditori munzira kunorejista kuvhota ndatenda zvangu.
Zimbabwe haina mabasa washande wemazupo chaiwo chaiwo vari kuchema iwo vanoshandisa maus tinoshandisa mabhondi iwe unoedza kuti mhando nemutungamiri waunoti wenyika yako. Ukabva kuSouth Africa wadzimba wadzidzoka kunyika yako unodzoka futi kunyika yako wosvika pambo paurugara paugara maChina asi unosimuka iwe wotaurwa zvanzi pamberi nezanup f unogara muekwete nomwa mvura inovera zvekuti kana iwo maoko havagezi naya but unomira uchiti pamberi nezanup f aiwa Zimbabwe ngatipepukei Zimbabwe ngatipepukei. Vhoti yako yaunovhotera zanup f ivhoti kuti unofanira kuisa kuna vachamisa theni vhoti yako yakakosha ndo inoita kuti ugare zvakanaka mune ramangwana. Ngatibatanei semhuri yezimbabwe isu tinotaura kuti wana wembwa anosvinura nguva imwe chete edzawo kusvinura bvunzawo mamdis alliance. Chinondishamisa ndechekuti mukanzwa vanhu vanosapota zanup f haana kana neshoko hwani raanogona kutaura kuti ndinosapota zanup f nekuda kwekuti inoita zvakati nezvakati 40 years uchivimbiswa basa but izvo zviri musouth africa 40 years uchivimbiswa zvinhu zvakasiyana siyana but hauna. Aiwa ngatipembukei wakomana pamberi ne Triple C pamberi netriple C ngativhotere vachamisa vapinde panyanga.
Makadi Studio 7 vatungamiri anatanonoka wanda nana Blessing Zuru. Ini ndire mashoko angu madiki handiziva kuti ndanzwa nenyaya yana chamisa yekuti vadhizovha vanhu vavakabva nawo kuMDC alliance vachienda kutriple C. Ichocho ndochokwadi vanofanira kudhizovha kuti zvive zvitsva sebato idzva pasazova nemuhwezvo wokuti ini ndakabva uku ndichisvika uku sezvakaitwa ana Dhagi vanotipa tucheni twavo twokuti yanga iri MDCT takaenda muMDC alliance. Saka ingori cheni 1 iyoyo inofanira kubrekwa kunzi zvizikanwe kuti kutriple C uku rabato idzva ravambwa patsva. Ndo mashoko angu ipapo chamisa rai asi haafani kurasa vamwe vakavo.
Wahwane makadiko kwamuri apa ndinoitwa mukoma Shadrack apa apa CCC apo ne pachamisa apo ka anopota achienda kumareserva kuna nanyanga kuna nahondevhari kuna na chivhu kwese everything achifamba achitarira kuti ndachinja tapa yellow payero ndopatiri kuzotonga izvozvi hatina chimuti ndechedu ataramba vanhu vanoriga vigarezi kuriga malation hatidi pazekapo tarisai pazekapo zvanagakanya zvavatota vanagakanya zvina musoro zeki ngaikurudzira vanhu kurejesa kuvhota zeki ndo zvati kuda chete because hatichadi kutonga nezanup f since 1980 hazvibudiba hei hazvakaoma gore rino tikuzotohwinda chimuti ndechedu pacc apo pachamisa coalition apo ndipo tiri kuda ipapapo good.
Makadi zvenyu ruzhinji rweZimbabwe nemashamarari veStudio 7. Ndinoda kutaura maringe nenyaya yevarairidzi kuti hurumende yeZanup f koshesai education yedu sezvaitwa navamugabe. Iko zvino izvi tinoona makumanyamaya mutagari kutsvigiro kumaruwa avo vane vana vasina mukana wekuti vaite maextra lessons asi makusvaga rutsigiro rwekuti mugare panyanga. Vabereki vasvinura vakuona zviziva izvozvo musazoti hanzi masanctions ndimuri kuzvikonzeresa izvozvo. Tarisai pamakatarisana napo ipai varairidzi zvavakafanira vaende kumabasa vanodzidza kwete zvamuri kutaura zvisina musoro izvizvizvi. Ndinotenda mafira kureva goko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi.
imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti pasave netarisiro yekuti pane zvichabuda zvakatarisana neZimbabwe kubva mumusangano weEuropean Union neAfrican Union. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti harisi kufara nemamiriro akaita gwaro revavhoti. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.